dzinadzina kumira zvakanaka nokuda kwezvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti mamiriro eupfumi hwenyika haana kugadzikana. Saka mabhengi mazhinji nemamwewo makambaniwo zvavo vari munyika vari kuona kuti ramangwana harina kujeka. Saka vazhinji vavo zviri kuvaomerawo. Vamwewo vari kutorawo matanho ekugadzirisa, ekugara vagadzirisa kuti zvikasazofamba zvakanaka mune remangwana vasapinde panyatwa. Saka vazhinji vakutarisa kugumira vashandi mumabasa seimwe yenzira yavari kuti ndoingatovabatsira pamusoro pekuoma kwekusagadzikana kweupfumi hwenyika. Kwozotizve mabhanga magara mune nyaya iripo yekuti mabhanga mazhinji akuda kutora mishina makombiyuta vachishandisa marobots vachifambidzana nezviri kuitika pasi rose iri kunzi 4th Industrial Revolution kana kuti Future of Work. Saka tine mabhengi mazhinji ari kugumurawo vashandi nokuda kwedanho iroro. Saka iko zvino tine mabhengi akaita seCBZ yakabva kugumura vanhu vakasvika kuzana, First Capital Bank iri kugumura 120, zvichiratidzazve kuti dambudziko riripo nderekuti vanhu vari kugumurwa iko zvino vari kuenda vasina chavanacho. Vamwe vacharuza midziyo yavo, vamwe vachasungiswa. Saka kune kuchema kwakanyanyisa kune bongozozo. Vana Standard Chartered Bankwo vari kufamba nedigitalization iyoyi, vari kutiwo vachada kusiya mabranch matatu chete munyika yese. Saka zviri kureva kuti mabasa mazhinji eStandard Chartered Bank atorwa aendeswa kuNairobi, atorwa aendeswa kuChennai kuIndia. Muno musara musina mabasa, uyezve mari yeforeign currency ndoinenge yakubuda ichinogadzira mabasa aya ari kunze. Saka zvinhu zviri kuda kuongororwa zvisina kumira zvakanaka.
Saka tichitarisa ikoku Standard Chartered uku, mukati vanhu vangani vari kutarisirwa kuti vanogona kurasikirwa nemabasa?
Standard Chartered iri kuita kachitsotsi katinoona kuti iri kuitira kuti hurumende nemakastoma nevashandi vasakurumidze kuona zvairi kuita. Iri kuti kati gare gare 2 months yoendesa kana 20, yoendesa 40, yoendesa 30. Saka iko zvino havasati vatipa kuti vari kuendesa vangani, asi tirombonzwa nerunyere kupe kuti pamwe angaendesa pakati pemakumi matatu nemakumi mana.